Mangwanani akanaka tereri tinosangana zvekare mangwanani anhasi uri musi wechitatu zvita 18/2019 makaterera kustudio 7 nepenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa nestudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Kune avo vane maFacebook, chirongwa ichi chiri kubuda live izvozvi paFacebook page yedu yeVOA Shona. Ini ndini Tanonoka Wande, ndiri muWashington DC ndichiti ezvinoi zviri muchirongwa chanhasi. Vaimbove mutungamiriri weSouth Africa vaThabo Mbeki vanosanganawo nevemakereke muZimbabwe. Sangano rechitungwiza Omnibus Operators Association rinoti kuwanikwa kwemafuta edhiziri mudhorobha kwava kuita nani. Semazuva ose tichanzwa nemameseji enyu amakatumira kustudio 7. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kustudio 7 iri muWashington DC. Vaimbove mutungamiriri weSouth Africa vaThabo Mbeki vange vachishanya muZimbabwe apo vakasangana nevatungamiriri vemapato ezvematongero enyika kusanganisa mutungamiriri wenyika vaEmmerson Mnangagwa. VaMbeki vari kuedza kuuyisa mapato aya nevamwe kuti vagare pasi kuti vaite hurukuro pamusoro pemamiriro akaita zvino munyika. Izvo zvinonzi zvave kunyanya kukanganisa South Africa. VaMbeki vakaitavo musangano nevemakereke. Munyori weZimbabwe Council of Churches Dr. Kenneth Mtata vaudza Studio 7 kuti pari zvino VaMbeki vari kuedza kukurudzira kuti paitwe nhaurirano munyika. Tabata Dr. Mtata tikatanga nekuvabvunza kuti vane vimbo yakadini muna VaMbeki sezvo vachipomerwa mhosva yekurega Zimbabwe ichimwandauka mazuva avakange vari mutungamiriri weSouth Africa.
Handizi zvekukundikana kwavaMbeki vaHwande. Ndinofunga ndo vanga vari mutungamiri nevakanangana neGNU ya 2009-2013. Ndinofunga vaMbeki zvavari kuda kuita kutsvaga nzira yekuti ivo vanhu vemuZimbabwe vangasangana sei, vangaisa misoro yavo pamwe chete sei kuti vawane mhinduro kumadambudziko avo. Handifungi kuti vari kuuya nemhinduro, asi kuti vanga facilitator sei kuti ivo vanhu vemuZimbabwe vaite engage. Kana zviri izvo zvavari kuda kuita, ndoona sokuti chinhu chakanaka. Saka tinofanira kuti tichiongorore mukaona zvavari kuita havana kuya kungozotaura nevanoita zvematongego enyika chete, asi vari kuonawo nevamwe vanhu vari muma non-political sector functions. Izvozvo zvinoratidza kuti vari kuda kutsvaga kunzwisisa kuti vanhu vazhinji vari kuona sei nyaya dzatakatarisana nadzo senyika, uye zvemazano akasiyana-siyana iwawo angaiswa sei mugango rimwe chete kuti tigowana minduro inotipa mufaro senyika, kwete kwenguva shomanana asi kwenguva yakareba. VaHwande,
makasangana navo pane zvavakakutaurirai here maererano nekuedza kwenyu kuwisavo nhaurirano muZimbabwe?
Vakatudza kuti vaiziva basa ranga richiitiwa nemakereke. Kubva kumakereke atinodyidzana nawo ekuSouth Africa Council of Churches, avo vanga vavazivisa pavaiuya kuno kuti machechi ekuno ari kuita chii. Saka vanga vachiziva basa rinoitiwa nemachechi. Asi chavanga vachitsvaka ndechekuti vazvinzure voga kuti tinoona sei nyaya dziri kuitika munyika, uyezve tinofunga kuti dzingagadziriswa sei.
Pane zvamaka nyorerana pasi here, pane zvamakabvumirana here maererano nekubatsira kuvisa nhaurirano munyika?
Kwete hapana chatisha shanyogwa pasi inguva yokutarisa kuti munda wakamira sei. Iko zvino sokuona kwedu vanoda kunzwisisa mamiriro akaita zvinhu, uyezve kuti vanani vanoitei kudai atingati mapping exercise. Saka hapana chatisha chabuda pachena, but tinovimba kuti vanhu pavanoramba vachitaurirana vanogona kubvumirana kuti process yakadai, nzira yakafanira kuti ipfuurire mberi ichienda mberi ndeipi. Pari zvino hapana chatichanyorewa pasi vawande.
Munyori weZimbabwe Council of Churches Dr. Kenneth Mtata vari paRunare kuHarare neStudio 7. Sangano rinomirira vemabhazi anotakura veruzhinji muchitungwiza rechitungwiza Omnibus Operators Association rinoti zvinhu zvinenge zviri nani munyaya dzekuwanikwa kwemafuta edhiziri mudhorobha iri kubva kutanga kwesvondo rino. Mutauriri wesangano iri Vafarai Muza vanoti kubva mukupera kwesvondo mitsetse yemabhazi nedzimotikari zvinofamba nedhiziri miduku zvakanyanya mumagaraji avanotenderera mumusha uyu. Asi vamuza vanoti mitsetse yedzimotikari dzinofamba nepeturu ichiri yakareba zvikuru, zvinove zvinoratidza kuti peturu ichiri kunyanya kunetsa zvichienzaniswa nedhiziri. Ngatinzwei hurukuro yavaita naJonga Kandemiri weStudio 7.
Pasondo rakapfuura iri mafuta anga achipa kutambudza zvikuru, nekuti anga asiri kunyanyawanika zvikuru sedhiziri rinoshandiswa pakutakura vanhu veruzhinji. Asi iro svondo iro rineri ndichiona mitsara inomirwa ichitsvaga mafuta iwo edhiziri inenge mipfupi zvikuru sei, zvichiratidza kuti tinodayira kuti patiri kupinda muholidhe yedu iyo yeChristmas tichange tiine mafuta ari nani. Kana zvirizvo zvichasimba zvakaita mitsara yedu, nekuti ndikuona kuti inenge mipfupi zvakanyanyisa kupfuura svondo rakapfuura.
Chii chingadai chaita kuti mitsara ive mipfupi?
Zvinokwanisa kunge zvakadaro nekuti vanounza mafuta vanokwanisa kunge vakagadzirirwa, sezvo tiri kuenda kuzororo reKrismasi riro zororo guru pagore.
Imi matenderera nzvimbo dzipi dzamaonawo kunge dzatisina dambudziko rakanyanya remafuta?
Ndinoona munzvimbo yatinogara yeChitungwiza inzvimbo ine masevhisesheni akati wandei, uyezve unoona nekuungana kwevanhu munzvimbo dzekukwirira dzatikati mabhastops. Nzvimbo idzo dziye ukadziona dzichiwanda vanhu zvakanyanyisa, chinenge chiri chiratidzo chekuti mota zhinji dziri kumitsara yemafuta. Saka vanhu vanenge vasina vanhu vanoatakura pai pamugwagwa. Saka kana ukaona pamugwagwa ipo paya pai kuri kuseni nzvimbo dzinomiramira vanhu idzo dzedze dzina vanhu vashoma, chinenge chiri chimwe chiratidzo chikuru chekuti mafuta ariko. Uyezve tizofambawo nekufamba kwatinoita munzvimbo idzo dzee dzinodirwa mafuta, tandichitoonawo toti mitsara yanga iri mudiki sezvakaita pachikwana paya paglow. Unonga uchitoona kuti pane motikari 4 dziri pamutsara, motikari 5 dziri pamutsara, zvichitoratidza kuti vanhu vakanzwa kuti mafuta ari pakati havasi kunonomhanyira vakawanda, nokuti mafuta vanenge vanawo kana kuti kunzvimbo kwavanenge vari anenge ariko ikoko.
Mataura nezvekuwanikwa kwemafuta edhiziri, ko mafuta epeturu?
Ndaona nzvimbo dzakati kuti dzanzi nemitsara yakati rebei yemafuta epetro, iratidza kuti kuwanikwa kwaona kwakati siyanei nedhiziri. Asi ndamboona dzimwe nzvimbo dzakati werengekei imo muchitungiza imomo zvekare dzanzi dziratidza kuti dzanzi nemitsara yepetro, zvichiratidza kuti fuel yachona iyoyo yanga iripo. Ndaona masevhisesheni anenge mairi mana anga aine petro, asi mitsara yacho yakati rebei kupfuura yedhiziri.
Dhiziri riri kutengwa nemari papombi?
Riri kuita $17.90.
Izvi zviri kukusiyaiwo papi imi vanotakura vanhu vemabhazi kuti munge muchizochajawo mari dzenyu kutakura vanhu?
Kana ari mabhazi chaiwo chaiwo, zvinhu zvinoitika mukurarama neikonomi zvinoenda zvichinja chinja. Mazuva akauya zvipko zvaisiya tisina mari zvachose, asi tiri kuona kuti ezvezvi nechimiro chiri kuitika pari zvino izvi nekuadjasa kwatiri kuita nekutora yatingati reality yezviri kuitika nekukwira kwemafuta kuye kwii, ende uyezve nekudzikama kwaamboita ari panzvimbo imwe chete pamutengo, zvapa kuti tiadjustewo zvokuti at least taakusara tine cheuviri nekuti mabhazi mazhinji akaenda kuzupo saka muroad jam time mabhazi asaramo aamashoma zvakanyanyisa saka kune vane mabhazi akasara asina kuenda kuzupo ayaya aamabhazi ariwo atochipa nokuti makombi anenge akakwidza saka mabhazi aya anosara akutoti wanei basa saka apa mukana wokuti kurarama kwawo kwaanani
asi muri kusanganawo here nematambudziko kusvika pari nhasi mukutakura vanhu kuenda vangava vemabhazi vanoenda kumaruwa nevari mumaguta
isusu kazhinji tiri tinotakura vanhu vari mumaguta tinotiwo panguva dzedze dzekuti kwakumasikati sikati kuyekuyi basa redu rinodzikira zvakanyanyisisa zvokuti unotozoona kuti ukambopa mukana wekuzorodza motikari dzingave dziri nani nekuti vanhu vayavaya vakarega kuveu nevanhu vanofambo wakati wandei mumotikari zvichienderana nemafuta acho kuti nemutengo uriko mazuva ano unoona kuti basa rako haribude zvakanaka saka unenge wakumirira panguva dzinodzava kufamba vanhu vakawanda sezvakaita mangwanani nemanheru basa redu harizonyanye kutambudza
avo vanga vari mutauriri wesangano rechitungwiza Omnibus Operators Association vafarai muza vari parunhare kuchitungwiza najonga kandemiri westudio 7 vamwe vagari vekwamutoko vakavhiringwa nemhirizhonga yezvematongerwo enyika pamwe nokunyimwa chikafu mbeu nezvimwe zvekurimisa pazvirongwa zvehurumende vakaumba sangano iro vanoti richatungamira kuti varipwe pamwe nekuti vasarambe vachishungurudzwa nekuda kwenyaya dzezvematongerwo enyika Godwin Mangudla anotipa nyaya inotevera
vagari ava vaudza studio 7 kuti vakaumba sangano rinonzi zimbabwe victims of political persecution zvichitevera musangano wavakaita nekomisheni yehurumende inoona nezverunyararo nekuregererana yenational peace and reconciliation commission kana kuti nprc sachigaro wesangano iri vamusekiwa bhanire vaudza studio 7 kuti sangano ravo richange richishanda nenprc mukupedza dambudziko rekushungurudzwa kwevanhu pamwe nekupodza marwadzo eavo vakashungurudzwa
tinoitenda hurumende kuisa kwayakaisa nprc kureva kuti inotoneshinangwa chekuti tipodzane maronda titaurane chokwadi kana tichiripana tiripana tobva tati zvinhu zvakadaro hazvadzo kurireke futi
vabhanire vaendera mberi vachiti dambudziko rekushungurudzana nekusarudzana richiri kuendera mberi uye sangano ravo richange richinyora pasi zvese zviri kuitika pamwe nekuzviendesa kunprc kuti zvisarambe zvichiitika
munomu hatina kugara zvakanaka semavictims chekutanga ndechekuti tichingori victimize chinonyimwa chikafu nyange chikafu chikauya chikanzichitie social warfare chinoenda chiri on partisan basis chinogovewa kana chichienda mumaruwa chinoenda pachairman wezano hachiende pane social warfare office akafanira kunge sabhuku kana kuti mambo chinotanga chitosvika pachairman wezano ndiye anozonyora mazita kukondiribhita pakuiwa pacho
imwe nhengo yesangano iri uye vaimbova kanzura wemutoko rural district council vashem kativu vaudza studio 7 kuti chavanoda chete kuti vakakuvadzwa kana kurasikirwa nezvinhu zvavo varipwe uye kuti pave nekukumbirana ruregerero
zvotakaitwa hazvii zvinhu zvokunyeba kana kudi chokwadi chakaitika saka chotoda kundoziva chete ndochokuti tizive kuti sei takashungurudzwa sei taitirwa izvozvo taka tapara mhaka yei isi taita zvematongerwo enyika zviri pamutemo kuva opozisheni handii kuti wanga wapara mhaka saka si tiri kuti tikaungana segrupu sekutaura kuti takaenda kunprc tichivataurira kuti ndizvo tiri vakataura kuti aiwa gurupu renyu kana ravo munouya tinotaura tese takavabhirifa tikavataurira zvetiri but tinogona kuti tiungane tisangana nemaperpetrators nemavictims pamwe chete
vakativu avo vanove nhengo yemdc inotungamirirwa navanelson chamisa vati vave kuunganidza umbowo hwezvakaitika sezvakataurwa nevenprc uye vane tarisiro yekuti vachakwanisa kugara pasi nevakavatadzira kuti vayanane vachitungamirirwa nevenprc munyika makaita mhirizhonga inotyisa muna 2008 apo zviuru nezviuru zvevanhu zvakaparadzirwa misha nezvipfuyo pachishandiswa nyaya dzematongerwo enyika mhirizhonga iyi yakaita kuti vaive mutungamiri wemdc mushakabvu Morgan Tsvangirai vabude musarudzo yemutungamiri wenyika yakadzokorwa muna 2008 mushure mokunge vatsvangirai vakunda vaive mutungamiri wezanupf panguva iyi mushakabvu Robert Mugabe hatina kukwanisa kubata venprc kuti tinzwe divi ravo panyaya iyi asi komisheni iyi iri kukurudzira kuumbwa kwemakomiti erunyararo matunhu ese munyika nechinangwa chekuti mhirizhonga kana kushungurudzana kusarambe kuchienderera mberi. Commission iyi yakafambawo matunhu ese munyika ichinzwa zvichemo zvevanhu pamwe nepfungwa dzavo pamusoro pekuti zvichemo izvi zvingagadziriswe sei kuti vanhu vakwanise kugarisana murunyararo. Ndakamirira Studio 7 pamutoko senda, ndini Godwin Manguja.
Chombo tarisa zviri mumapepa nau anasi. News Day rinoti gurukota rinoona nezvemari vamutuvimwiwe vakaudza dare resinete nezuro kuti vachabudisa mari yemapepa yema $10 nema $20 nekukurumidza. Mudaily News muchuchusi munyaya yamai Mary Chiwenga akaudza dare rezimhosva kuti amai Chiwenga vachiri kufunga zvekuuraya vaConstantine Chiwenga. Chronicle rine nyaya yevanhu vaviri veZimbabwe vakafa, vamwe makumi maviri nevaviri vakakuvara nemuvhuro kuSouth Africa mushure metauna yebhazi rakange rakananga kuZimbabwe. Yasvika nguva muchirongwa chino yatinokukokai vateereri veStudio 7 kuti mutaure mega zviri mupfungwa dzenyu.
Makadini, makadini, muri yeZimbabwe nemimose vashamarari nevateereri veStudio 7. Zita rangu tinoitwa Masvosve. Ini muzuva ranhasi ndinodawo kupindura avo vanonzi vaparadza vakataura svondo rapfuura vachitaura panhau yamapassport. Vaparadza handize mweya wavainawo muhana mavo kuti mweya werudzi, nekuti matauriro avaita vaitoita kunge kumhuri kwavo kustori naari kudhayasipora. Ndakavanzwa vachitonongodza nekutemura kutaura kuti vanhu vakudhayasipora vanofanira kutenga mapassport kana kutora mapassport nemari yekunzvimbo nyika dzavari. Izvo zvinova zvinhu zvinondikatyamadza nekundivhundutsa zvemhando yemandiriri yemandorokwati kuti kondeingei nei sei vaparadza vachitaura mashoko anokatyamadza kudai. Ndava vanhu vari kudhayasipora havana kuenda nekuda, vakaendeswa nesituesheni yakakonzereswa nehurumende yavaparadzai. Saka zvete zvemazviro kwazvo zvinofanira kutaurwa zvizivikanwa kuti vaparadza zvavakataura handizvo. Vanofanira kudzoka vokumbira ruregerero votaura zvinhu zvinogwara. Ai, munhu wekupa anotaura kwaasina kuswera, munhu anorotomoka kwaasina kurota, chii navo? Ngavatikupanire semari yebhazi.
PaStudio 7 makadiko. Ndivava tapusari kutaura panapa. Vana chirumhanza vadi kutenda ba, ndo problemu yavo iyi, adi kubvuma ba kuti ZANU-PF yatadza zvinhu. ZANU-PF yakabirira maerections zviri pachena, yakabirira sarudzi. Manditi nhasi uno muda kuti Chamisa abvume kuti Mnangagwa ndiye purezidendi. Kuima musi kubvuma wane kuti Upfumi Makonewa zvingori pachena izvo semhanza yegudo kuti matadza Upfumi, asi muri kungoramba wane kuti hei, murikugadzirisa, murikugadzirisa, murikugadzirisei. Chinozikanwa hapana, kungoziva kuti hei arikudira jecha, hei arikudira jecha. Hapana jecha riri kumbodirwa baba, muri kutadza kugadzire zvinhu, muri kukundikana nazana muna mapererwa. Ipai Chamisa chimuti, amhanya nechimuti, mwedzo chimuti, chitanda chamuremera Munangagwa. Zvasiyane nazve, hanzi zvake zvekutungamira nyika izvi. Chake kungoti hei tichingotonga, tichingotongei munyika musina mari. Vanhu vachifa nenzara muzvipatara zvinhu, vanhu vachifa, shaya vari batsiri. Musadaro bana Munangagwa, hamuna tsidzisei.
Makadiko vatefekuru veStudio 7, ndimi munacho chirongwa chenhau dzechokwadi. Taimbokumbirawo mumbotibvunzirawo baba Chamisa kuti ko maaudio edu atinotumirawo vanomanzwawo here, vanomanzwawo here vachiti kudii nawo? Vana veZimbabwe tatambura tawa muno muSouth Africa. VaChamisa dei vaigona, vaigona kungotsvagawo rutsigiro kunyika dzepanze koko. Ndatenda hangu.
Inini ndinoitwa Manikedza, ndiri paRustenburg apa, ndiri kutaura nchiti nyaya yamai Chiwenga inondibata-bata bhozi apa. Ndivo vakuona kuti zvoni mai Chiwenga vakaba mari vakanikira nokuti nhasi varambana nokuti nhasi havachawirirana ndopa vakuona ko vakadoo zviburitsa before vachwirirana vakadoo kuzviburitsa kuti mukadzi uyu aiba mari aiita sevaiita zvinhu izvi vese vanhu vari pamwe chete vanavo tipaonei ipapa vanhu vamwe chete vanhu vaitoita zvimwe chete but nenyaya yekuti havachawirirana nhasi ndopava kuti zvoni uyu aiba uyu aiita sei because vekuti havachawirirana
makadi vanhu vestudio seven isitirinani zvedu ini ndiri kusouth africa inoitwa steven udekonye ini vachirumhanza handizivi kuti vachirumhanza vakapfekwa here nezanu pf kana ivo vakapfekwa nezanu pf vachidya vachiguta ngavadle vachiguta zanu pf hatichaidi chii chiri kunaka chii zvavanoti chamisa ndiye ari kuisa mashangisheni chamisa unoisa mashangisheni unoisa mashangisheni sei chamisa une mari kana kuti ivo ndivo vanodhila nezvemari zanu pf zanu pf inongoda kungopomera zvinhu zvokungopomera ndo zvainogona vanzi zanu pf mbavha hatichakudii taneta nemi namunangagwa wenyu hatichakudii kani taneta vachirumhanzi handizivi studio seven munovabudisireiko vachirumhanzi vachitaurapa hatitodi kana nekuvanzi vachirumhanzi hatitodi taneta and tired
maswera sei maswera sei maswera sei pastudio seven apo maswera sei pastudio seven aiwa tinotenda nenyuzi dzinodai kudakadza tinotenda chaizvo muri sei vana mukoma blessing zule vana mukoma kanonoka wande vana mukoma jonga kandimiri vana sisi mavelasi nana mike huve vese 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 ai ndinofara zvangu ndipa pretoria pasa rangu ndadzoka zvakare ndiri mutema rege aiwa regai ndingotaura ndichiti vachirumhanzu zvavanotaura vanenge vazviwana papi zanu pf iri painotogara chaipo here pachayo ichionatsa kuudzana zvekuti kana nenganzi uya kuzotaura kudandemudandoko anatse kutaura zvinenge zvichisota havana kana nechavari kumbotaura chipenge papa vamunangagwa vakahwina maelection kupi kupi kwavakahwina maelection kana vakahwina maelection vari kukundikana sei kuti nyika ienderere mberi nyika ipi yamakambonzwa pasi rese inonzi inostrika madokta inostrika madokta makazviona kupi izvozvo vatanongoramba chikotaura chinhu chimwe chete ichocho vazvikonewa vazvikonewa chete ngavabvume ngavabvume chinonyanya kunetsa pazanu pf ndechekuti vakanyanya kugara mupawa nguva refu vasina munhu anovakutidzira saka uzva vakaita tsvangirai pakaona kuti tsvangirai mupanduki izvo tsvangirai anga asiri mupanduki aida kuti vagadzirise nyaya yekumapurazi chachaiyo kuzotya vanongonopinda sehowa vachinomera sehowa tsvangirai ndeanga ane manifesto yacho vakakopera vanokopera asi havazogoni kuta chaisa izvo zvinenge zvichidikanwa iye zvinotara sai munhu vaiindurojusa mari mari isingatengi kana chinhu iko zvinotaura zvoti $10 $10 inotongobuda pasina kana hapana hapana chaora chinhu ichi mani ngavabvume vakonewa ngavabvume chete chete vakonewa
makadiko mukoma tinanyanyiwa wande nevamwe vese vatina kudowa nemazita tinokutendai nebasa ramuri kubata muri kutiudzai nhau dzechokwadi dziri kuitika muzimbabwe nyange zvedu tiri musouth africa takatiza nhamo iri kuzambuka iri munyika medu iyo baba tanetseka baba chero muno munyika matii tokubatwa senhapwa tinongonzi makwerekwere makwerekwere baba tarisai kuti mwari dai ationerawo nyika yedu yanaka taitinechichema kuti vachamisa dai vagadzirisa nyika vamunangagwa vauraya nyika taichema navamugabe vamugabe vakanga vari nani vaiti zvinhu kana zvakwira vaibvisa mazera zvino vamunangagwa avo havana basa nazvo tizvamira sei vanongoti chiro zvakanaka kudii kwavo havana basa nevanhu vanozofunga vanhu kana nguva yemaelection yasvika vabata tambura muno munyika yevaridzi
manzwa pfungwa dzevamwe vateereri vestudio seven ipfungwa dzavo dzisina chekuita nestudio seven tinokukurudzirai kuti mutitumire mazwi enyu pawhatsapp nhamba dzinoti 001 202 465 038 muchitiudza zvamunofunga pane zviri kuitika tombotarisa zvaitika kune dzimwe nyika mutungamiriri wesouth sudan vasalva kiir nemutungamiriri webato rinovakwikwidza variek machar vakabvumirana kuumba hurumende yomubatanidzwa mwedzi wapfukadzi usati wapera vatungamiriri vaviri ava vari kumanikidzwa neUnited Nations neAmerica kuti vaumbe hurumende yemubatanidzwa kuti ifane kutonga hurukuro dzichienderera mberi. Sangano rinorwira kuchengetedzwa kwevatori venhau reCommittee to Protect Journalists rinoti uwandu hwevatori venhau vakaurawa pasi pose muna 2019 hwakadzika kupfuura makore ese mumakore gumi. Sangano iri rinoti zvekare muSyria ndimo makaurawa vatori venhau vazhinji kupfuura dzimwe nyika. MuSyria makaurawa vatori venhau vanoita zana nemakumi matatu nevana muna 2019. Chikamu chino chinotarisa zviri kuitika muAmerica. Kambani inogadzira ndege yeBoeing yazivisa kuti kutangidza mwedzi unouya ichambomira kugadzira ndege dze737 Max idzo dziri kutengwa kupfuura dzimwe ndege dzainogadzira mushure mevanoona nezvendege veFederal Aviation Administration vaizivisa kuti havasi kuzobvumidza kuti ndege dzerudzi urwu dzishandiswe gore rino. Nano yatorwa iyi iri kukonzera kushushikana kwevashandi vazhinji apo zororo reChristmas raswedera. Asi Boeing yazivisawo kuti pari zvino haisi kuzomisa vashandi vayo mabasa kunyangwa hazvo vanenge vasingagadziri ndege idzi. Boeing ine vashandi vanopfuura zviuru gumi nezviviri. Nyanzvi munyaya dzezveupfumi dzinobvumirana kuti kumiswa kwekugadzirwa kwendege idzi kuchavhiringa zvinhu zvakawanda munyaya dzezveupfumi munyika. Ndege dze737 Max dzakarambidzwa kushandiswa kubva muna kurume mushure metsauna mbiri dzendege idzi dzakauraya vanhu mazana matatu nemakumi mashanu. Zvinonzi chimwe chakakanganiswa nekambani yeBoeing ndechechimiro chendege idzi uye pane zvimwe zvinhu zvaifanirwa kudai zvakaonekwa kuti hazvina kumira zvakanaka padzaigadzirwa. Sachigaro weBoeing vaDennis Malmberg vakatobiswa pachigaro vachinzi vaifanira kudai vakaona zvinhu zvisina kumira zvakanaka pandege idzi dzisati dzauraya vanhu. Tasvika kumagume echirongwa chedu chanhasi. Tombotarisa zvanga zviri munhau. Vaimbo vemutungamiriri weSouth Africa vaThabo Mbeki vanosanganawo nevemakereke muZimbabwe. Sangano rechitungidza Omnibus Operators Association rinoti kuwanikwa kwemafuta edhiziri mudhorobha kwave kuita nani. Tasvika kumagume echirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Tanono Kawande ndiri muWashington DC ndoti mosara zvakanaka.
Soku isika tise.